Vachitaura pamusangano uyu mumwe mukuru mukuru mubazi rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaThomas Hastings avo vakashanyira Zimbabwe nguva pfupi yapfuura vakati America inoda kuona nekunzwisisa zviri kuitika muZimbabwe nekuti kune sarudzo dzichaitwa mwedzi unouya. VaHastings vakati America inoda kudzidzana neZimbabwe zvikuru kana hurumende ikaita zvinotarisirwa zvakanaka. Vakati America haifari kuona mauto enyika ipi zvayo achipindira munyaya dzezvematongerwo enyika sezvakaitika muZimbabwe gore rakapera. Vakati kupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende yeZimbabwe zvimwe zvezvinhu zvinogara zvichizeyewa muhurumende yavo.
There's obviously a great deal of interest in the US government about what's happening in Zimbabwe right now because they're having elections.
Hurumende yeAmerica ine tarisiro huru mune kuitika muZimbabwe nekuti kune sarudzo mwedzi unouya. Chatinoda kudyidzana kuri nani neZimbabwe uye tinoda kuona zvinhu zvizhinji zvichishandudzwa munyaya dzezvematongerwo enyika dzeupfumi nekukudza kodzero dzevanhu kusanganisa nekuita sarudzo dzakachena. Nyaya yezvirango inongove chimwe chezvinhu mukudyidzana kwedu sezvo tine zvizhinji zvatinoitira Zimbabwe kubva mukubatsira mune zveutano nemasangano anoshanda nekubatsira vanhu. Hongu tine zvirango pamwe nevanhu, asi nekufamba kwenguva kana zvinhu zvikapindudzwa zvakanaka zvichafambidzana zvakanaka nehurumende yeZimbabwe.
Vachitaurawo pamusangano uyu amai Iman Countess avo vanoshanda neSolidarity Center vakaratidza kushushikana nemadzimai evarume vanoshanda kuHwange Colliery avo vave nenguva yakareba vachiratidzira sezvo varume vavo vava nenguva yakareba vasingatambiriswe mari dzavo. Amai Countess vakarumbidza zvikuru basa rakaitwa neZimbabwe Congress of Trade Unions pamwe chete neUnited Union of Mine Workers mukubatsira kwavakaita vachiti madzimai aya akange asingangorwiri zvemari dzevarume vavo chete asi kuti vairwirawo kodzero dzavo munharaunda yavanogara. Vakati kushanda pamwe chete kunoomba simba rakawanda rinokwanisa kushandudza zvinhu munyika.
The ZANU-PF government remains a militarized state. There's widespread corruption. There's a huge debt obligation.
Hurumende yeZANU-PF ihurumende yechiuto. Vane zvikwereti zvakawanda. Bumbiro remutemo harisi kuteedzerwa. Vazhinji havaudzwi kana kubvunzwa zviri kuitika. Mitemo yesarudzo haina kugadziriswa pari zvino. Zvatinoziva mukugara kwatakaita muZimbabwe kunyangwe muno muUnited States ndezvekuti masangano anoshanda akazvimirira anoshandira chinangwa chimwe chete uye ane simba guru rekubatsira kugadzirisa zvinhu munyika. Izvi zvine basa iko zvino uye mushure mesarudzo zvisinei nekuti akunda musarudzo ndiani. Kunyangwe zvinhu zvikachinja, tese tinoziva kuti chisina kuchinja muZimbabwe kubirwa kwevasevenzi mari dzavo.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika Dr. Ibo Mandaza veSAPS vakatiwo pakati pezvikamu makumi matanhatu nezvikamu makumi manomwe kubva muzana zvenyanzvi dzomuZimbabwe mumabasa mazhinji dziri kunze kwenyika. Dr. Mandaza vakati sarudzo dzichaitwa muZimbabwe dzinogona kugumbura vakawanda sezvo utongi hwejekerere neutongi hwechiuto zvisingapindirane.
Every election since 2000 has been a battleground.
Sarudzo dzese dzakaitwa kubva muna 2000 dzakange dzine kurwisana, kurovana uye kuramba kutambira zvakabuda madziri. Kazhinji tinokanganwa kuti sarudzo tinongove chimwe chezvinhu zvizhinji zvinofanira kuitwa mukutonga kwejekerere, asi panodiwa mutungamiri anoshanda nemutemo, vamiririri vakasimba uye matare nevatongi vakasununguka mukuita basa ravo. Tikatarisa izvi zvinova zvinotambirwa pasi pose, tinoshama kuti sarudzo dzedu idzi ndedzei. Hapana hangu chinondifadza kana chandakatarisira pasarudzo idzi nekuti ndinoona setichagumbuka tese.
VaMandaza vakati kana sarudzo dzikaitwa zvakachena vanoona mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachikunda zvisina mutsindo, izvo zvinozoita kuti sarudzo idzokororwe pakati pavaChamisa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nyanzvi dzakapinda mumusangano uyu dzakaratidza kushushikana nenyaya yemauto, asi dzikati dzamirira kuona kunoenda tsvimbo nedohwe kana sarudzo dzaitwa. imwe yenyanzvi inobva kuZimbabwe iri muWashington DC vachishanda sachipangamazano nesangano reNational Endowment for Democracy Dr. Alex Magaisa vanoti saridzo chaiyo yemutungamiri wenyika iri pakati pavachamisa navamunangagwa zvisinei kuti pane vanhu makumi maviri nevatatu vari kukupidza musarudzo yemutungamiri wenyika.
Pakaoma ndotoda vanoshopera asi maoni angu chandei kuti hongu mutungamiri aripo iko zvino izvi anowana kasimba rekuti ndiye akabata matomu enyika ane zvakawanda zvaanoshandisa asi vachamisa vauyawo chaizvo nemoto usingaiti mavhiki apfuura ari kutaridzawo kuti pari zvino ndingangoti varipo pamwe chete.
Musangano uyu wakapera paine kushushikana kuti zvinhu zvichamira sei mushure mesarudzo sezvo vakawanda vachiri kufunga zvakaitika muna 2008 apo mauto akapindira akarambidza kuti vamugabe vabvume kuti vakange vakundwa musarudzo yemutungamiri wenyika nemushakabvu Morgan Tsvangirai. Musangano uyu wakarongwa nemasangano avana chipangamazano emuAmerica eInternational Republican Institute neNational Endowment for Democracy. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Tanonoka Wande.